Zvikwata zvitatu zviri kutungamira makundano ekaso laga Premier Soccer League. Zviri kupina munhandare makwikwi eNetOne Easyco Cup ayo ane mari inodarika mazana mana zviuru zvemadhora. Vachakunda makwikwi aya vachawana mari inoita iyo zviuru makumi masere zvemadhora. Vachakundwa mufainari vacho vachiwanawo zviuru makumi mashanu zvemadhora. Zvimwe zvikwata zvichakwikwidza zvichapiwa mibayiro yemari sekutaura kwamanaging director weNetOne Vareward Kangai. Mushure mekuratidza kukundikana makwikwi ekaso laga Premier Soccer League uyezve nekutadza kutora mukombe wechibuku Super Cup, Dynamos iri kutarisira kutora mukombe weEasyco Cup kuti vanyemwererewo gore rino. Dynamos iri kutamba neHoumine Murufaro Stadium nesvondo. Murairidzi wavo Tondelai Ndiraya, uyo ane basa riri patambo, anoti vachaita nepose pavanogona kuti vatore mukombe uyu unove ndiwo wekupedzisira gore rino. Zvakamira zvakadai, Chicken Inn iyo iri kutungamira makundano ekaso laga Premier Soccer League iri kusangana neZPC Kariba kunyamunga Stadium mumutambo uri kuratidza kuti wakabaka moto unotyisa. Panguva imwe cheteyo, FC Platinum ine mutoro wakaoma apo iri kusangana neHighlanders pamusha pavo weMandava Stadium. Chikwata cheFC Platinum chinonetsa kukunda pamusha zvekuti muteveri weHarare City vaChristopher Mutsago vanoti vachitarisa zvikwata zviviri izvi kugona kunenge kudada iri pamberi.
FC Platinum ndo timu yandingati inini munozimbabwe vari zvino zviri kutamba bhora rakanaka chaizvo, iri kutamba bhora iri kuwaridza.
Mutambo pakati pemagreen machine eCapes United neHwange uyo uri muNational Sports Stadium mangwana ndiyo uchasimudzira makundano eEasyco Cup aya. Pese panosangana zvikwata zviviri izvi hapadaidzwe anonzwa. Asi muteveri wemurayiridzi weCapes United Fungai Tostao Kwashi anoti vari kuda kudzura zita ravo remudunhurirwa rekunzi maCup Kings.
Kunzi maCup Kings, saka already we are meant to be Cup Kings and we are Cup Kings. So we have to relive those moments again. Dzose timu ichi mumalevels ainozikana kunzi timu inosimudza mukombe.
Masemifinari emakundano aya achaitwa musi wa6 zvita. Finari yacho ichizotambwa musi wa13 zvita. Munyaya dzekumhanya, mumhanyi wenzendo refu Rutendo Nyahora uyo anogara kusouth Africa ari kutarisira kunyorwa mumabhuku enhoroondo dzekumhanya apo ari kukwira makomo kumhanya muvhumba half marathon mangwana. Nyahora ndiye akatora mukombe uyu makore maviri apera zvekuti ari kutarisira kuve mumhanyi wekutanga kutora mukombe uyu makore matatu akateverana. Asi Nyahora anofanira kutarisira makwikwi anotyisa kubva kuna Constance na Faith Nyasango, Tabita Tsatsa, Olivia Chitate pamwe na Sam Keliso Moyo uyo ari kubva kusouth Africa zvekare. Elijah Mabhunu uyo ane mukombe wevanhurume ari kutarisirawo zvekare kutora mukombe uyu asi kechipiri kakateverana. Mabhunu ari kupinda mumakomo umu mushure mekukunda makwikwi eWestgate half marathon. Anoti ari kutarisira kuita zvakanaka muvhumba half marathon kuti awanewo mukana wekunomirira nyika kune makwikwi ekunze.
Ndinoshuvira kuti ndikwanise kuendawo kunoenda vamwe kumaolympics nekumaworld championship ndokuona vamwe vachienda, saka zvondibatabata kuti kochi vanoenda sei ivavo, ndinokona sei.
Asi asati arota zvekutora chiuru chemadhora icho chapiwa achakunda, Mabhunu anofanira kutanga akunda urimaiji wavo Cuthbert Nyasango, Kelvin Pangiso, Crispin Paspamire pamwe na Jacob Mugomeri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.